Zvikwata zviri kutatarika zvinoti Polokwane City, Black Leopards, Baroka neAmaZulu. Ezve zvikaitika, vatambi ava vanofanira kutsvaga rimwe basa nechimbi chimbi kana kuzvipira kuenda kuNational First Division nekuti kudzoka kumba hakukomborere. Polokwane City iyo inotambirwa naGeorge Chigova, Carlton Mashumba naWalter Musona yakawira pasi pasi pegungano reAbsa Premiership yaita mangange 0-0 neBloemfontein Celtic neZulu. Polokwane City ine mapoints makumi maviri nemashanu ichiteverwa neBlack Leopards iyo ine mapoints makumi maviri nematanhatu. Vamwe vatambi vari muhondo yekuti varambe vari muPSL ndiElvis Chipezeze weBaroka pamwe naTalent yawapiwa Ovid Karuru naButhulezwe Ncube veAmaZulu. AmaZulu neBaroka dzakaenzana pamapoints anova makumi maviri nemasere, asi dzinokwanisa kudarikwa nePolokwane neLeopards mumitambo miviri yasara. Baroka yakambozvirerutsira nezuro apo yakaiita zvaive zvisingatarisirwe nekurova Mamelodi Sundowns 1-0. Chipezeze haana kutamba mumutambo uyu nemhaka yemakadhi ake akawandisa. Muteveri wechikwata cheHarare City vatatenda Mpariwa vanoti vatambi ava vanofanira kurwira basa ravo nekuti upenyu muZimbabwe hwakaoma.
Ngavatongoramba varikoko vatsvagi mabasa evarikoko vachitamba bhoreko bhozi ava vakadzoka kuno kuzvinhu zvakaoma muZimbabwe zvakaoma bhozi kuno kakutomborina kana mari ngavaramba vachitamba ikoko kujosa kwavariko.
Golden Arrows iyo inotambirwa naNox Mtizwa, Dani Piri naDivine Lunga yapunyuka murutsva kunyange yazvo yakarohwa 4-1 neCape Town City. Mutizwa uyo akanwisa chibodzwa cheArrows asiyiwa nechibodzwa chimwe chete naGabadino Mango weOrlando Pirates uyo ari kutungamira pazvibodzwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.